mazvitatu vara nhasi richikosha kudai pasi rese tanga tiine mubatanidzawo hurukuro watanga tichiita kubva kumasangano ari pasi rese takamhangana nenyaya yemitemo iriko nezvisungo zvakaitwa nehurumende dzakasiyana-siyana kuti kuve nekuenzanisa kunekana pakati pevanhurume nevanhukadzi vakomana nevanasikana. Saka tikatarisa kubva mumwedzi wapfuura kwakange kuine musangano wepasi rese waive wakanangana nekuti pane muchibvumirano chakatarisana nekuti muupenyu hwevanhukadzi zvikuru sei madzimai vanogara mumaruwa takatarisa kumberi zvii zvingaitwa neUnited Nations, zvii zvingaitwa nenyika dzese kuti pave nemubatira pamwe kuti upenyu hwemadzimai ari mumaruva huendeke panyaya dzeupfumi, kuti vakwanisewo kuwana zvikwanisiro, minja uye kuti vave vanokosheswa pakudzipika kuti unyanzvi hwavo kuti mamiriro ekunze aendeke, nyika dzigute, nzara dzipere uye kuti vose vanhu mhuri dzive dzinobudirira nepunduso tichivazve nemitemo yakasimba kuti nyaya dzemhurizho ngadzibereke.
Saka zvinokwanisika seizve mai Ncube, muri kuona here madzimai iwaya ekumaruwa vachiwana rutsigiro runotarisirwa?
Tikatarisa pasi rese nehurumende kusanganisira hurumende yeZimbabwe, kune chisungo nekukoshesa vanhukadzi vanogara mumaruwa nekunzwisisa kuti ndivo vane bandiko rekuti tikwanise kunge tiine buriro ine punduso. Kudya kuzhinji kunorimwa kumaruwa kuti mhuri dzinge dzirive dzakasimba kubva mukudzidzisana tsika nemagariro uye kuti tingotarisa upenyu hwemunhu sevanhu vadi vechitema kungoti unzi wakadzikama zvinhu zvako zviri kukufambira. Tinoona kuti kumadzimai ari kumaruwa ndivo vakabata kuti nyika dzedu dziendeke munyama mumweya nekuti senyika tive nebudiriro rekuti tive nekubatira pamwe chete kunenge zvakaoma sei.
Tipete hedu chirongwa amai Ncube, tichitarisa kusimudzira madzimai kuburikidza nedzidzo nechizvino zvino chavepo iye zvino chemadande mutande nezvimwe, muri kuona here madzimai ekumaruwa vari kuzviwaniswa izvi?
Pasi rese kune chibvumirano chakanzi madzimai vari kumaruwa vari kufanira kuti vasvikire madande mutande aya zvigovabatsira kana zvichinge kwaitika kubanga vamafacha nemvura, zvigovabatsira panhau dzeutano, zvigovabatsirawo kuti vakwanisewo kuti zvikwanisiro kana mashandiro avari kuita muupfumi aendeke.